Baibarira baibarira chakwe
baibarira baibari
Memberero ichiri kuenderera mberi mushure mekunge ZPC karibva yadambura Dynamos 2-1 ichibva yaenda pamusoro-soro pemakundano e2014 Kasolaga Premier Soccer League. Kukunda uku oko kwanga kusingatarisirwe neveruzhinji kwasiya ZPC karibva yaive nemapoints makumi mashanu nematanhatu maviri pamusoro pedhimbare, kwasara mutambo mumwe chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. ZPC Kariba yave kungoda kurova Capes United mutambo wekugumisira kuti itore mukombe wegore rino. Izvi zvikaitika, ZPC Kariba inoita chikwata chechipiri kuchevera Black Rhinos muna 1984 kutora mukombe wePremier Soccer League gore rimwe chete yapinda mumakundano enhabvu yepamusoro-soro aya. Pamusoro pezvo, ZPC Kariba inobva yaita chikwata chekutanga kuendesa mukombe wePremier Soccer League kuguta diki risiri Harare kana Bulawayo. Pari zvino, ZPC Kariba ndiyo yaita chikwata chekutanga pamakore mana apfuura kurova Dynamos pamusha nekunze mushure mekunge yarova Dhimbare zvekare 1-0 apo zvikwata izvi zvakasangana mumutambo wekutanga. Asi makundano egore rino ave kunyanyopisa kuzvikwata zviri pasi pasi, izvo zviri kurwira kudzivirira kubuda mupremiership. Hondo iri pazvikwata zviviri zviri kufanira kubatana nechiredzi pamwe neBantu Rovers kuenda mudivision 1. Black Rhinos, iyo yakarohwa nechapungu mukupera kwesvondo, yave pachinhano chechitatu kubva pasi pasi ine mapoints makumi matatu nemana, point imwe chete pasi peHarare City iyo yakaita mangange 1-1 neCapes United pamwe neShabani iyo yakarova Highlanders 2-1. Mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti Black Rhinos, Shabani netriangle ine 37 points pamwe nechapungu ine 37 points zvekare dziri panjodzi huru. Totarisawo nhabvu yeEnglish Barclays Premiership. Yanga iri svondo yakaunza zvakasiyana-siyana kuzvikwata zvine mukurumbira mumakundano aya, zvimwe zvichichema, zvimwe zvichipemberera. Asi kuvatsigiri veChelsea, mhemberero yakatanga kare ichiri kuenderera mberi mushure mekunge chikwata chavo chakarova Liverpool 2-1 muAnfield. Chikwata ichi hatisati charohwa kubvira makundano aya atanga zvekuti chave nemapoints makumi maviri nemapfumbamwe, mana pamusoro peSouthampton iyo yakarovawo Leicester 2-0 pamusha. Manchester United, iyo iri kushupika gore rino, yakakwanisa kukunda Crystal Palace 1-0 asi sorundo harina kumira zvakanaka kuArsenal iyo yakarohwa 2-1 neSwansea mushure mekunge yambotungamira 1-0. Zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka zvekare mumusha weManchester City mushure mekunge maCitizens akaita mangange 2-2 nechikwata chiri pasi pasi cheQueen's Park Rangers, svondo rimwe chetero chakarohwa pamusha neCSKA Moscow makwikwi eChampions League. Mimwe mitambo yakapera seizvi: West Ham 0, Aston Villa 0, Sunderland 1, Everton 1, West Brom 0, Newcastle 2, Tottenham 1, Stoke 2. Makwikwi eKasolaga Premier Soccer League achambomiswa svondo rino kuchipihwa mukana mutambo wechibuku Super Cup Final, uyo uri kutambirwa kuMandava Stadium. Finari iyi iri pakati peFC Platinum neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.